urongwa hwekununurwa kwevashandi vakadhirikirwa nomugodhi kumanikaland hapana chatichachinja parezvino painformation yandiinayo asi vanhu vari mubishi kuedza kuti vabatsiridze kuti vamwe vedu vakasangana nedambudziko rekuwirwa kwemugodhi ava vakwanise kuvhukunyurwa vayamurike vanoenda kuchipatara vachienda kuchipatara vanonge vakatadza kuraramawo pachitiko ichochi vozikamwa kuti ngana nangana ndo zvichiripo pari zvino
tiri kuona kuti razuva repiri pasina chatichabuda chinobatika munoti sesangano nenyaya
tanga tichitarisira kuti vakuru vakuru vehurumende vaitotumira zvese zvinokwanisira kubatsira vashandi kuti vavhukunurwe vawanikwe vari vapenyu vabatsirike nenguva asi tiri kuona kuti hurumende yedu kunyange neivo vene vemugodhi wacho vaona rebhosa kupwanya havana chidokwa-dokwa chekumhanyira vashandi vavo
tinonzwa kuti mugodhi uyu wakambenge wamiswa kushanda neema wakazovhurwa sei zvakaa zvamboita kuti umiswe zvakaa zvagadziriswa here
ichokwadi mugodhi uyu wakamiswa neema asi danho rakazotorwa naonarebo scott nemanagement yavo kuvhura mugodhi uyu hatisati tawana information izere yekuti zvakaitwa zviri pamutemo here chii chavakanga vachiti vagadzirisa
tichiona kuti tsaona dzemumigodhi dziri kuramba dzichiitika munoona remangwana remumigodhi rakamira sei kuvashandi
remangwana revashandi vemumigodhi harina kujeka zvachose nekuti maemployers edu anopuwa gwara rekufamba naro neministry of mines vadaro vanenge vachishandisa connection power havachatarisi zvavanoudzwa kana nana ema kana nesuva miriri vevashandi maadvices atinovaudza kuti uyu mugodhi uyu dai madai dai madai havazviteereri nekuti vanenge vapuwa go ahead yekumaina nevaridzi kana kuti nevebandiko rekucherwa kwezvicherwa zvemumugodhi
matanho aapiwo amuchatora sesangano kuonawo kuti mashandiro evashandi kana enhengo dzenyu akachengetedzeka mumigodhi
tichafamba migodhi yose gore rino ndichaisa timu mukota ino yekutanga ndichafamba migodhi yose ichitungamirwa nasafety officer wedu weunion vachiongorora kuti migodhi pairi kuopareta iri kuteera here kodzero dzevashandi iri kugadzira here hwaro hwekuti mushandi ashande agobuda ari sefi